Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 25 Nyamavhuvhu 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri mudiaspora zvinoti zvanga zvine tarisiro yekuti sarudzo dzichafamba zvakanaka kuti vagone kudzokera kumusha. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti sarudzo dzakachena dzinobetsera nyika munyaya dzezveupfumi. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakasungwa vakaregedzwa mushure mokubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri mudiaspora zvinoti zvanga zvine tarisiro yekuti sarudzo dzichafamba zvakanaka pajekerere kuti vagone kudzokera kumusha, asi vazhinji vavo vanoti havaoni zvichibudirira sezvo vasiri kuona mafambiro anonzi ari kuita nyaya dzesarudzo munyika. Mumwe ataura nestudio 7 ndimuzvare Lynette Govere vanogara kunyika yeTurkey kuEurope. Ngatinzwei hurukuro yavaita naEvans Zininga weStudio 7.
So far zvino tiri kungoonawo zviri kupostwa pasocial media. Handiti ndosaka iripo social media. Saka tichingoonawo zviri kuitika izvi. Already these elections are not free and fair.
Chikonzero ndechei chamungape kuti sei muchidaro imi?
Ipapata takatotarisira kupongoti kuchingonzi zvadai takutorongedza mabhegi kudzokera kumusha. But nezvazvatova izvozvi, hapana hapana. Ndatova safa continue because take for myself inini ndiri kumusha, I'm a civil servant from home where I used to work 8 hours per day, 8 good hours with my time at tea, with my time at lunch, and with my 2 days off days per week. And but kuno we are working my 14 hours, 16 hours per day. Can you do they work with tomorrow? Saka zvakatoma, saka ndokandiri kupa example kuti inini I'm in Turkey. And it ndiri muTurkey, this same mama elections akaitwa ndiri muno. I followed these elections nekuda kwekutozewo kuti kwangu kumusha kuchaitwa my elections.
Ndingabvunze kuti zvamakaona mukadzidza musarudzo dzekuTurkey ikoko muchitarisa nedze kumusha idzo ndechipi?
Turkey has got a population of 100 million times 5 population yekumusha kwedu. But vanhu vanovota same day, vanoverenga vagoanaunza maresults same day. Munorova makutoziva kuti chichaitika. But kwedu isusu chionai nezuro zvakava zvimwe maballot papers aishayikwa nguva dzekuvhota zvazodai vanhu vavhota kumaam already there panenge patova something fishy. Handiti so zvinhu zvakatongooma zvakaoma zvakadaro. And now vanoti maresults we expect to hear them musi wa28 for the why 5 days for what?
Hakusi kuti vanodawo nguva yakati here kuti vaverenge vachibatanidza.
5 days for what? In a population of less than 20 million, vakato registra vacho kuvhota, they just less than 7 million. 5 days? Pane zvinenge zvichitodzimikirwa pakati papapa. And izvozvi pane chimwe chiarticle chandatoona zvangu tichitoseka kuti kwawedzererwa 1 kwekutanga uku. It was 5,000 something for the ZANPF. But 1 kuyawedzerwa kwakakatosiyana ne the color of the ballpoint to make it 1,000 something or 15,000, I don't still remember. Saka ameno kuti tinosvika kupi because it's not that we are happy kunge tiri kunoku. And also, why do they not introduce the foreign foreign voting. Vanhu veku diaspora vava vote sei vasingade, because they know always but isusu most of us diasporans we are here not by our choice. Mazive kuti this foreign lands we just love them by our choice, packing my bag saying no, now I'm going for holiday kwakati. That's what we want, not kuti tinge tiri kunoo kuzoji. So they know the population that is in diaspora nenhau yekunge tiri maZimbabweans yakatowanda, and it will end kutoti opposition yangara inotowina. So they don't want that.
Dai murimi mune masimba ekugadzirisa zvinhu, murimi mapiwa chimuti, zvii zvamaizochandura mumafambiro esarudzo iwaya?
Nini ndaitongotiwo opposition ngaimbopinda. Ngaimbopinda chimboitestawo chimboinzwawo. Kana yatadza, ndosaka the voice is there. After 5 years, we go back, tinongoichinja futi. We don't exercise democracy. Because kana kati tichingoda kurambira iri pachinzvimbo, zvinoreva kuti chii? Kingdom. It's not a democratic country.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara muIstanbul kunyika yeTurkey, vari parunhare naEvans Zvininga weStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zviri kushushikana nemafambisirwo akaitwa sarudzo, vachiti pakarohwa nekushungurudzwa kwevanhu, asi mapurisa nematare asina chaanoita kuchengetedza vanhu. Vanotiwo zuva rekuvhota rakaratidza kuti zvinhu hazvina kufambiswa zvakanaka. Umwe mutereri weStudio 7 anoti haaoni zvinobetsera kuti zvikwata zvekunze kwenyika zviuye muZimbabwe kuzoona sarudzo dzichiitwa, uye zuva nezuva vachiona zvinhu zvisingafaniri kuitwa pasarudzo, vopedzisira vodzokera kunyika dzavo kunonyora mabhuku nemagwaro, asi zvizvarwa zveZimbabwe zvisingaoni zvazvinobetsera kusvika dzimwe sarudzo dzadzoka zvakare. Nyanzvi mune zvekodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti nyaya iyi inogona kugadziriswa nezvizvarwa zveZimbabwe pachavo.
Muma ballot papers pakatozouya paita senge kunge maface kana kuti mazita emapato anga akasiyana. Saka zvinhu zvakadai so zvinhu zvisingafanirwe chioneka musarudzo yakakosha seii inofanirwe ichitarisa pachirungu kuti yanga iri mukana wokuti hurumende yanga ichazouya after my elections iyi kuti ive iri legitimate government inenge yakauyawo nemaelections anenge akatarwa zvakanaka.
Kana tatarisa uwandu hwezvikwata zvinobva kunze kwenyika kuzoongorora sarudzo dzichiitika, takazviona sarudzo dzakaitika makore mazhinji apfuura, vakanyora mareports, vana mushante vakauya vakanyora mareports, vanoongorora zvesarudzo vane basa here vamasiye? Basa ravo ndireiko?
Ya, vanoongorora zvesarudzo vane basa, nokuti vanhu vanenge vachiongororawo nemaziso anenge achinzi pachirungu atingati independent, especially vamataura vanenge vachibva kusadhiki, vanenge vachibva kuna maorganizations kana kuti masangano oari like international kana ari kunze kwenyika, vanhu vanenge vachiuyawo nemaziso asiri bias, nokuti vanhu vakadaro zvavanenge vachitaurawo nezvavanenge vachionawo zvinhu zvinoti kana vakataura zvinenge zvine chiremo, nekuti zvine zvichinzi hakuna kwazvakarerekera. Asi panguva yatapfuura iyi zvazviita senge hurumende yedu yeZimbabwe kunyange hayo yakataura kuti yanga ichiinvaita maobservers kuti auye, takazoona kuti vanga vakuita senge vanga vakuchitaura zvisina kunaka pane maobservers angarimo. Saka kubuda kunozoita mareport amamuchitaura zvinhu zvinova zvine tariswawo nechiremo, nokuti vanhu vanenge vachinyorawo vachitaswawo zvavari kuonawo panguva yacho iyoyo, ende vachingosungopawo yatingati marecommendations kune hurumende yeZimbabwe.
Zvino tiri panyaya iyoyo, marecommendations aya anenge apiwa aburiswa, zvino zvaasingateverwi hazviodzewo mwoyo here kuvanhu vanenge vachiitirwa zvakaita seizvi? Nokuti tiri kuona kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji
zviri kunyunyuta zvekare pamusoro pemabatirwo anoitwa sarudzo. Chii chingaitwa nevanhu kuti zvinhu zvakadai zvimire?
Vanhu vanokwanisa kuora mwoyo havo pa kuti hurumende yatinayo isusu yatatinayo pa 5 years dzatapfuura ihurumende isingatereri kunyange kune vanhu vayo zvayo. Ende tinozva kuti panguva yapfuura ya pamaelections a 2018 papane marecommendations anga akaiswa neAfrican Union yokuti paito panext sarudzo paito atingati maissues ekuti maelections abatwo neatingati transparency pachirungu kuti ZEC ivewo ichiitawo maelections pajekerere isina zvainenge ichivanza. But tikuona kuti pazvataona apa mapato akawanda akapinda mumaelections aya asina kuona voters roll. Mapato akawanda akapinda asina mbotoona nangwewo maballot papers avo kutanga kamira sei. Saka zvinhu zvakadai so zvinoda zvichiodza mwoyo kune vanhu. But iko zvino chingangoitwe nevanhu ndiyo kuti vanhu vafa kungomira nevakasarudza. And kana zvinhu zvakadai so zvakaramba zvichiitika vafa kutarisawo kuti pate maavenues avanokwanisa kushandisa kunyanyanyanya matare edzimosva nhangwa hazvo zvisita senge maybe zvisina kwazvinosvitsa. But
nyanzvi mune zvekodzero dzevanhu vari gweta vakennedy masiye vari parunhare kutexas nestudio 7. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakazvipira kuJerry reFulton County muAtlanta mudunhu reGeorgia. Vakatorwa mifananidzo yavo pamwe nemifananidzo yemimwe yavo ndokuregedzwa mushure mekubhadhara mari yechibatiso inoita zviuru mazana maviri. VaTrump vave nemhosva makumi mapfumbamwe neimwe dzavari kupomerwa. Muchuchusi mukuru weFulton County, Amai Foni Wells, vanoti vanoda kuti imwe nyaya iri kupomerwa vaTrump yekuedza kupidigura sarudzo dza2020 mudunhu reGeorgia itange kutongwa muna gumi guru kana kuti Oktobha gore rino. VaTrump vanoramba mhosva dzose dzavari kupomerwa. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti sarudzo dzinoitwa zvakanaka dzinobetsera mukukurudzira zveupfumi nokuti chinenge chiri chiratidzo chekuti munyika makagadzikana. Nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hurumende inofanirwa kuteerera zvichemo zvevanhu ichiedza kuzvigadzirisa zvakanaka kuti nyaya dzezveupfumi idzo dzisina kunyanya kumira zvakanaka dzisakanganiswa kupfuura pazviri.
Sarudzo dzekuZimbabwe dzinenge dziri kubudisa zvakawanda zvimwe zvatanga tichiona nokufungira nezvimwe zvitsva. Tikatarisa isu kuti pane vamwe vari kuhwina vatachifungira kuti vachahwina vangava vokuZANUPF kana vokuCCC mungava vomaguta kana kumisha kumaruzevha uko. Kwozoitavo chimwe chinhu chandanyatsokuonesesa ndechokuti vanhu vanenge vari kuratidza kuti vari kuda shanduko chaiyo chaiyo nokuvhotera vamwe vanhu vatsva, tichiona kuti zvimwe zvanga zviri zvibwe zvitedza munyaya dzekumiririra vanhu sana Comrade Muliswa vanenge varuza vakazvibvumavo. Zvinogona mukubvuma kwavo tinovona kukura kwepolitics dzomuZimbabwe patingati maturity kuya kutina vanhuvo vanokwanisa kubvuma kuruza chero zvavo vasati vabona maresults ose, asi meseji yandehwa kwavari ndoyokutenda vanhu vavakambomiririra, yokutenda vanhu vakavavhotera, pamwe chete nokutenda avo vakavhotera wakavakunda.
Profesa Masocha, marumbidza vamuliswa mukutambira kukundwa kwavo, asi pane zvimwe zvamuri kuona here?
Zvimwe zvatiri kuona kuti vamwe vakava kampena vachindoisa zvibhorani vachiita migwagwa vaakuvhundusira vanhu vaakunokiya zvibhorani zvacho vagumbuka haiwa handiwo maitirwa anoitwa nyaya dzesarudzo munyika. Kana waruza ngaaruze, kana pane zvigumbu zvinenge zviripo ndio zvigumbu zviya zvinoendwa nazvo kumatare edzimhosva. Saka ndio zvandinofunga maonero angu kuti zvido zvazvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zviri kubuda pachena zvakananikwa kuti uyu vanomuda uyu havamudi.
Zvesarudzo zvinobetsera sei munyaya dzezvoupfumi, Profesa Masocha?
Izvi zvesarudzo munyika ipi ipi zvacho zvichabuda musarudzo izvi, kuzvibata kwavanhu kana kusazvibata kwavanhu kunopindiridza muupfumi hwenyika. Nokuti varidzi vemari vanorima mari vatingati mainvestor aya vanga vavo muZimbabwe kana vokune dzimwe nyika vakatarisa sarudzo idzi kuti kupera kwadzo ndiani uchange achipinda. Unenge achipinda iyo mitemo yake kana ari president kana vari vanomiririra matunhu, mitemo yavo yenyaya dzokufambiswa kwamabhizinesi inenge yakaita sei. Vanoita nezvemari, vanoita zvemabhizinesi, vanomuono wavanoita sarudzo dzisadzasvika kuona kuti ninge akawina zvinhu zvedu zvichazofambiswa sei, ninge akawina zvinhu zvedu zvichazofambiswa sei. Saka sarudzo idzi zvine zvakanyanya zvekare gadzikano inoitika sarudzo dzapera, zvinobva zvapa mainvestors vanhu vanorima mari vanoita mabhizimisi ayo anozoita mabasa, zvinobva zvavapa manyukunyuku okurima mari munyika. Saka ndio maonero andoita panyaya dzezvoupfumi izvi, zvokuzoti tapinda mumastreet taita mademonstration tarwisana, taakutoputsa upfumi hwedu hwenyika, taakutoputsa nyika yedu. Nyika haingabudiriri nokurwisana, nokuti ningi warusa kana kuti ningi wahwina.
Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday, vaongorori vesarudzo vesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe vanoshora kuchishidzirwa kwaiitwa madzimai nemusi wechitatu panzvimbo dzekuvhotera, vachiti vakaona madzimai achishishidzirwa nemapato ezvematongero enyika zvikuru veZANU-PF. MuHerald, bepanhau iri rinoti bato reZANU-PF rinoti riri kuona kuti richakunda nezvikamu zviri pakati pemakumi matanhatu nemakumi matanhatu nezvishanu kubva muzana, kana kuti pakati pe60 ne65%. Izvi zvakataurwa nemubato wehomwe yeZANU-PF vaPatrick Chinamasa neZuro. Bato rinopikisa reTripleC riri kuramba mashoko Chinamasa awa. Zimlive.com rinoti vatsigiri veTripleC makumi mana vakasungwa svondo rakapera vakasunungurwa mushure mekupera kwekuvhota. Vasungwa ava vakabvisiswa mari yechibatiso inoita zana remadhora ekuAmerica pamunhu. NewZimbabwe.com rinoti mapurisa ari kutadza kutsanangura chaakasungira vashandi vaiita ongororo yesarudzo vanoita makumi mana neumwe vaishandira Zimbabwe Election Support Network neElection Resource Center vaakasunga musi wesarudzo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Masirase pastudio 7. Ini chikumbiro changu ndechekuti Zeki ngaibudisirwa kuda musarudzo, kwete kuti Zeki ive yebato, nekuti vakadaro vanenge vatiuraya. Inini ndiNathan Mary ari pano pabhuwera, chaimine ndiri pamucha chekupabhuwera, ndakatovhota. Saka toda kuti Zeki ibudise zviri kuitika musarudzo kuti vanhu vafare, tisave nekufane jara, nekuti vanhu ava havana tsitsinezo, vada kutopedza tese. Ndatenda zvavo.
Pano varume taneta kana iyo mudzimu masvikiro yacho eZimbabwe inofara here zvichiitika zvakadai. Wezeke wanganonokeseko kunza mapepa, wanganonokesei kunza mapepa nguva yese yakareba kudai. Taneta vanhu vamwari, kana iye Mwari acho ngaapindirewo muZimbabwe.
Endaiwo vestudio 7 nemukana unounowa motipo kuti tirekodhe tichitaurawo zvichemo zvedu. Aiwa ine hangu maelection yana kufara nawo, ende aya azozikana nenyika yese kana neAfrica yese kuti Zimbabwe munokudzvinyirwa vanhu muZimbabwe vasi kuteedzera kodzero dzevanhu. Vari kufuti vamwe kuSouth Africa watakambonzwa kuti vakapinda kuda kungurura nezvisarudzo vakavadzosera. Vakavadzosera chii pamwe dai zvichiita nani? Zeki iri kuita maone takaipa makore 5 years kuti igadzirise mapepa yawaya maballot papers. Ike zvinova kudzidza kuti ari kushota, ari kushota 5 years yaita rei? Zeki nevana ED vane rimwe, kana kuri kurobwa vanoda kurobwa vese. Ndarwadziwe.
Makadiko pastudio 7, aiwa inini ndiriright, ndonzi effort machakaire. Aiwa shona yavakuru inoti chisingaperi chinoshura. Kunyange zvazvo ZANU-PF uchida kuzama kutsukunyudza zvayajaira makore ese apfuura kumashure zvekupota ichiriga sarudzo, aiwa this time vanozama havo, asi ndioni vachibudirira, nekuti tichitarisawo madande mutande mumaindaneti mese umu mukuratidza kuti matricks avo mazhinji havari kuda kuzama kuita ari kubatwa. Tanga tichionawo dzimwe nzvimbo dzichiita sekuti vakatumira mabhazi achinzi vanovhota, asi achinge achiendeswa kunzvimbo dzisini dzaasingafaniri kunge achivhotera vanhu ivavo. Asi takazonoona zvakare zvinhu zvavo zvichiramba zvichingobatwa, zvichiratidza kuti kana ivo Mwari chaivo havachadi, ngaapinde hake mukomana.
Chigumwe mudenga ngazvirambe zvakadaro. Mwari pindirai, Mwari pindirai henyu. Ngazvirambe zvakadero. Takazvireva izvi kuti mangwana nyika inomuka yakachinja. Iyi vana jobhisikala vamunotambudza ava vakava varivo nebato rotonga. Takazvireva izvi. Regai kutambudza vanhu, zvinhu zvinochinja chero nguva. Mwari hasi womunhu umwe. Mwari ndowedu tose, unotarira vanhu vose. Wavona kuchema kweZimbabwe. Mwari maita basa. Rambai makatungamira Mwari, mhondidzi dzisafunga umwe mweya. Mwari pindirai, Mwari pindirai henyu. Pindirai Mwari vari kumusoro kudenga. Pindirai zvokwadi, pindirai Mwari, pindirai.
Simukai vanhu veZimbabwe, simukai. Tibatirane garwe iri tikande uko. Garwe rinotoda tibatirane. Tobuda muhotra vana vake vachibhururuka nemota dzinenge ndege pasi panapa. Nomwe tichimanzwa gokora. Ndiani akambosvikira gokora rake? Isu taakutorisvikira. Koiko kuonda kuputana tangowo mabhonzo. Kemani sevhiya ngauye akwikwidzewo, imi magweta imi mirai chaizvo masevhiya uyo. Imi Matare, kana makatengwa zivai kuti mari yamakapiwa inopera. Inyatsai kutarisisa nyaya iyi. Ngaapinde sevhiya asi akwikwidze. Iye akaenda kumhanya nekumozambiki kumu odaidzewa nekuti ndimi varidzi venyika. Nyika haina muridzi. Tisuve nevai tifanira kudya zviri mairi. Umbavha hwavo hwanyanya, vapedza nyika yakokotwa nemachina mune shuru gumu. Ngauye sevhiya uchidambura mamwe mavhoti uchidai nawowo kusevhiya triple c chitora mamwe uchidai uko. Tora kuona kuti unosara nevashanu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +12024650318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica maererano nemamiriro akaita zvunhu muNiger.
Mwedzi wapera mwedzi wa26 chikunguru, chikwata chemauto chinozviti National Council for the Safeguard of the Homeland chakatora nemasimba utongi hwenyika yeNiger chikasunga mutungamiri wenyika vaMohamed Bazoum.
vabva Zoom nemhuri yavo vakavharirwa mumuzinda wavo muguta reNiamey zvisiri pamutemo. Kubva muna 1960 payakawana kuzvitonga kuzere kubva kuFrance, Niger, iyo ine utongi hwejekerere munharaunda yeSahel, ine nhoroondo yekukudubura hurumende nevatungamiri vayo. Pakakunda vaMohamed Bazoum musarudzo dzeutungamiri, pakatambidzwanwa utungamiri zvakanaka pasina chinoratidza kuti pane zvinganetsa. Kukuduburwa kwava Bazoum kwakakonzera kuti sangano reEconomic Community of West African States kana kuti ECOWAS rizivise mauto akabvuta masimba muNiger kuti anofanirwa kutevedzera mitemo yenyika uye kudzorera nyika mumaoko ava Bazoum musi wa6 Nyamavhuvhu gore rino usati wapfuura. Pakasvika zuva iri rikapfuura, ECOWAS yakagadzirira mauto ayo kuti agopinda muNiger kunogadzirisa zvunhu munyika iyi. Mutevedzeri wemutauriri webazi reAmerica rezvokudyidzana nedzimwe nyika kana kuti State Department vaVadent Patel vanoti ECOWAS iri kuratidza utungamiri hwakadzama munyaya iyi uye America inorumbidza zviri kuitwa nesangano iri pamwe neutungamiri hwaro. VaPatel vanoti ECOWAS inongoshandisa mauto ayo kana pasisina dzimwe nzira dzekugadzirisa zvunhu, vachiti vari kuramba vachiedza kuti pawanikwe kuwirirana. Pavakanzwa zvekuti ECOWAS yagadzirira kupinza mauto ayo muNiger, mauto akabvuta masimba muNiger akazivisa kuti achasunga nekutonga vaBazoum vachivapomera mhosva yekutengesa nyika uye kuvhiringa kuchengetedzwa kweNiger. VaPatel vanoti izvi zvinovakashamadza zvikuru uye hazvifanirwi kuita sezvo zvisingabetseri mukugadziriswa kwenyaya iyi. VaPatel vanoti tose tinoda kuti nyaya iyi igadziriswe zvakanaka uye utongo hwejekerere huchidzorwa munyika, vachiti vanotarisira kuona vaBazoum nemhuri yavo vachisunungurwa vaine utano hwavo hwakanaka uye tichiona kusimudzirwa kwebumbiro remutemo weNiger. Mashoko awa anoratidza pamire hurumende yeAmerica maererano nemamiriro akaita zvinhu munyika yeNiger.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe murume anorwisa uhori muGuatemala vakashamisa vezvematongero enyika munyika iyi mushure mekukunda musarudzo kuti vave mutungamiri wenyika yeGuatemala. Nezuro China bazi rinoona nezvekufamba kwendege munyika yeRussia rakazivisa kuti mukuru wemauto anorwira mari Wagner Group vaYevgeny Prigozhin vakafa mushure mekudonha kwendege yavo. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri mudiaspora zvinoti zvanga zvine tarisiro yekuti sarudzo dzichafamba zvakanaka kuti vagone kudzokera kumusha. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti sarudzo dzakachena dzinobetsera nyika munyaya dzezveupfumi. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakasungwa vakaregedzwa mushure mekubvisa mari yechibatiso. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai murumo kumaChris Gande nenhau dzeIsindebele.